mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechita 2 kubvumbi 1 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, chiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare redzimhosva rinopa hurumende nekanzuro yeHarare mazuva maviri ekuti vawanise vagari mvura yakachena. Hurumende inoisa parutivi mari inoita mamiriyoni mazana matanhatu emadhora yekubatsira mhuri dzinotambura. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court vaHappier Show nezuro vakapa mutongo wekuti hurumende nekanzuro yeHarare vawanise vagari mvura yakachena mukati memazuva maviri anotevera. Izvi zviri kuitwa apo huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus vakwira kusvika pavanhu vasere munyika mushure mekunge vanhu mazana maviri nemakumi mana nemumwe vavhenekwa utachiona uhwu. Vana chiremba vari kukurudzira vanhu kuti vagare vachigeza maoko avo, asi izvi zvinonetsa muZimbabwe zvikuru mumaguta umo musina mvura. Izvi zvakapa kuti Combined Harare Residents Association ikwire kumatare ichida kuti amanikidze kanzuru kuwanisa vanhu mvura. Dare rakati kanzuru inofanira kupa vagari mvura nemabhauza uye kugadzira zvibhorani zvisiri kushanda zvakanaka. Vakaendeswa kudare ibazi rezvemari rematunhu nemakanzuru. Bazi rezvemari rakanzi ripe kanzuru mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Combined Harare Residents Association yaimirirwa neWomen in Law in Southern Africa. Mune imwe nyaya yaive pamberi pavazhou nezuro, mutongi uyu akarasa chikumbirewo chemumwe mugari wemuHarare vaRoger Stringer chekuti kambani yeSekunda isagadzire chipatara cheRock Foundation Medical Center kuMount Pleasant pacho nedzimba dzevanhu. Vainge vaendeswa kudare ikambani iyi nebazi rezveutano. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vane magweta akamirira mukari uyu.
Nhasi pazuva rechipiri Justice Joe wapa mutongo wekuti waRoger Stringer ngo chema chema kana kunyuta ne kuwapa kwechipatara kuRock Foundation Medical Center kuMount Pleasant wawa dismiss application yao kana waramba zvaanga vachikumbira kuti dare riwape. Wati weSekunda ne Minister of Health and Child Care waenderere mberi nekuwaka chipatara chicha tarisa zvakafanana nezve coronavirus.
Vapa chikonzero chekuti kudia
wati zviri kuchema waRoger Stringer izvo zvidiki zvikuru pane zviri kuda kuitwa zvekuti ishandiswe ne members of the public sekutaura kwaita wati the public good muchirungu. Chakakosha nde zvoda kutonesa kunda zvekuti kuwake chipatara kana clinic chaona kubatsira vanhu vanonga vachinzi warwara nechirwere checorona. Saka waRoger Stringer tingati wakamirwa nao Jeremiah Bhamu kuZimbabwe Lawyers for Human Rights. Chikumbiro chavo hachina kugamuchirwa nedare. Vanga vachema wakati ndiri exposed kana ndakasasikwa zvikuru. Zvikawakwa chipatara icho chikawakwa pa next door nemba yangu, asi dare harina kutonga saizvozvo.
Pane urongwa here wekupikisa mutongo uyu vamafunda?
Parizvino magweta waRoger Stringer, mukoma Jeremiah Bhamu naubeshawa ndinodavira kuti varikumborawa varikumbotarisa kuferefeta judgment mutongo wapi wana wa justice APS show tichanzwa kuti de gwaro rao kana dano rao remangwana rakamira sei.
Mutauriri wa Zimbabwe Lawyers for Human Rights wakumbira mafunda vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Sangano rinorwira budiriro yematunhu reFast Forward Community Development Center vaAction Potera vanoti vanotambira nemufaro dano rakatorwa nehurumende rekuisa parutivi mari inoita mamirioni mazana matanhatu emadhora yekubatsira mhuri dzinotambura. Hurumende yakazivisa kuti mari iyi itashandiswa mukubatsira mhuri dziri mumaguta nemadhorobha dzinenge dzaomerwa munguva ino yekurambidzwa kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mari iyi inonzi ichagoverwa nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu reSocial Welfare richishandisa mazita ariinawo evanhu vanoda rubatsiro. Vanhu vakawanda zvikuru vanorarama nekutengesa vanonzi vari kuchema kuti vachatadza kuzviraramisa pavachange vasingakwanise kufamba mukati memazuva makumi maviri nerimwe akatarwa nehurumende. Vagari vekumaruva vanonzi vacharamba vachiwanawo rubatsiro rwechikafu rwavagara vachiwana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri navapotera.
Idanho rakanaka chaizvo, idanho ratinofarira, ratinokurudzira. Takatarisa tinozoona kuti sehurumende yedu ine chido nevanhu. Tingangodero tina matambudzikovo ezveikonomi akamira zvisina kuita mushi, asi idanho rakanaka chaizvo kuti hurumende ibatsire vanoshaya, zvikuru sei vatinoti ava madisabled people vanorarama neurema. Ende pamusoro pezvo ndoona sekuti zvimwe zvaitofanirwa hurumende yakazviita inyaya yokuti pave nehomwe ingadai yakafomwa nehurumende isiri iyo yokuti iperere pa3 months, isiri program chete yecash transfer program, asi kuti patova nehomwe yokuti vamwevo vanoda kubatsira vagone kuisa dzimwe mari isangova nyaya yehurumende chete. Nokuti kurarama kwedu tose tinofanira kutsigirana, tinofanira kubatsirana. Masangano akazvimiririra, makambaniwo anoita basa muZimbabwe neiyo hurumende zvaizoita kuti pamwe mari iyi yaizogona kuti ikwiri yobatsira vanhu vakawanda. Chinhu chatinofanira kutarisa zvikuru ndechokuti painozoenda kuvanhu uku panofanira kuti patariswe zvakanaka. Samaonero angu ndinoona sekuti iyi yakati shomekei mari iyoyo, because vanhu vangangoda mari iyi vakati wandei. Sezvatambotarisa tikaona kuti mvura nderimwe dambudziko guru riri kunetsa muZimbabwe, ende zvino takatarisa zvino izvi tinogona kuzoona kuti ingangokanganisa nyaya dzekudzivirira chigwere ichi chatiri kutaura checOVID-19. Saka ndoona sekuti kana zvikafamba zvakanaka, mvura ikawanikwa, zvingaita kuti vanhu vabatsirike zvikuru panyaya idzodzo.
Tinonzwa kuti mari vapotera iri kunangana nevagari vemumadhorobha nemumaguta. Kuvagari vekumaruzevha zvichinzi vacharamba vachiwaniswa rubatsiro rwavanga vagara vachiwaniswa. Munotii nedanho iri?
Ndinoona sekuti ipapo panoda kugadziriswa. Ndo zvandambotaura pamusoro apo ndikati izvo hurumende ngaibatsire kana kuti ngaiwedzere mari iyai, mari yorubatsiro yavataura. Isaita mari yokumadhorobha chete, asi kuti iite mari inobatsira nevekumaruwa. Nokuti kana tikatarisa hurumende yedu tichiisarudza, haisarudziwi nevanhu vokumadhorobha chete, inosarudzwa nevanhu vose vana veZimbabwe. Vanhu vekumaruwa vana matambudziko avo akati wandei naiwo. Kutoti pachirwere icho chichi, zvipatara zviri kure, makiriniki ari kure nezvimwe zvakasiyana-siyana. Saka asi kana mari iyi ikaparurwa semaparurwa aiita, ikaendavo kumamisha, ikaonekwa nzira yokuti inodistributwa sei, zvinoita kuti isvike kuvanhu, ndinoona sokuti zvingabatsira chaizvo. Touya panyaya yevanhu vanoraramavo nokutenga nokutengesa izvi nezvozvo, ndizvo chaizvo, because informal sector muZimbabwe ndoona sekuti ndiyo yakatomisa ikonomi kuti ikonomi imire mushe. Saka panguva inoiyi pane dambudziko guru, kati kune ziwe nyika vano ita anonziwo pachirungu ma rescue packages. So ma rescue packages haya anenge achibviswa nehurumende vakatarisa atinotiwo ma SMME ma small businesses.
Avo vange vari mukuru we Fast Forward Community Development Center va Action Potera. Zvichitevera mutongo wakapiwa nezuro nedare repamusoro soro re Supreme Court wekuti vaNelson Chamisa havasi mutungamiri webato reMDC ari pamutemo, vamwe vanongorora zvematongero enyika vanoti havaoni mutongo uyu uchichinja zvinhu zvakawanda mumashandiro nekutsigirwa kwemapato maviri aya. Rimwe gweta rinoongorora zvematongero enyika vasada sechekera vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti zvakabuda mudare repamusoro-soro izvi zvichatoita kuti vanhu vanyanye kumira navaNelson Chamisa, vachitizve havaoni sekuti mashandiro emapato aya kunze kwenyika achachinja.
Handione sokunge pane zvizhinji zvichachinja, nokuti zvinoita sekuti kumaopposition parties vachamisa vagara ndivo vanga vaine vanhu vakawanda mumashure mavo.
Kana tikatarisawo usa uya wanga vavakwa nebato ravachamisa nemamwe mapato ekunze kwenyika, munoona sekuti izvi zvataurwa nedare rezimosa pane zvazvinochinja here kana takatarisa tindochinja national relations yebato iri nemamwe matisawira ari kunze kwenyika?
Kubva ndingati gore rapfuura iri zvichiuya kuno, vachamisa vanga vaakubuda kunze kana kumira vachiti ini ndiri leader weMDCA, and ndinoona sekunge vanga vaakugashirwa sokuti ndi leader weMDCA, and vanga vachigashirwa kunyika dzavanga vachifamba kunyanyanyanya pamusoro pekuti ndivo kumaopposition vane man numbers, yandikati vane gungano rakakura ringanzi ndori nezvi rakakurisisa, ende vanga vachigashirwa in that capacity, ende handione sokuti judgment iyi ino ingasandura izvozvo nekuti vachiine gungano iroro mumashure mavo. Mukatarisa imi zvanga zvichimbotaurwa pakuburikidza nemusangano unonzi Pollard uya uri kubatsira hurumende, mukatarisa imi zviri kunzi maambasada mazhinji nedzimwe nyika dzakatikomberedza vari kubvunza kuti tingasvike kupi nePollard iye kana vachamisa vasipo, nokuti ndivo vane gungano guru kumaopposition. Saka ndichitarisa zvese izvozvo ndinoona sekuti standing yavo, chimiro chavo kunze neimpact yavainayo mupolitics dzedu, andiri kuona sekuti judgment iyi haina zvizhinji zvaingasanduri kuburikidza neforeign relations dzavachamisa as leader weopposition.
Gweta rinoongorora zvematongero enyika vasada sichekera vari parunhare kuToronto kuCanada neStudio 7. Zvichakadaro tabatawo sachigaro weMDC USA bazi rebato rinotungamirwa naamai Tokozani Kupe vaDan Moyo, avo vanoti chokwadi chakagara chiri pachena.
Isusu seMDC USA hatinambovhira tachinja zvamaoperations edu nezvatanga tichiita kuvhira nyaya iyi yakatanga. Takabuda pachena kuti isusu tinomira nesaidhi remutemo, saidhi reconstitution yedu inotaura kuti kana president vakafa, vice president vanoacta sapresident vozokola Congress within a period of 12 months. Takamira neshoko iroro matakatora constitution yedu, nanhasi takangomira naro sezvo court yarula kuti musangano unofanira kudzokera mamiriro wawanga wakaita muna 2014 Congress yakaitiwa. Saka isusu zvatirikungotaura kuti varipo vamwe vedu vakajambira kusaiti reMDC North America vachizviti ivo vakutevera Nelson Chamisa. Tiri kuti kwavari court ruling yaitiwa iyi, isusu madozi edu ari open kana vachida kuti tivake party the correct way tinova welcome kuti ngavadzoke tidzokere ku position yatanga tiri muna 2014 ma elected officials emusangano ma position avo hapana kwavakaenda ari ngavadzoke titange kuvaka tiite congress yedu zvinhu zvedu zvifambe tiite mhuri yatakagara takaita semhuri yemtc
Sachigaro weMDC USA vaDen Moyo vari parunare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Asi Sachigaro weMDC North America yebato rinotungamirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vaudza Studio 7 kuti hapana chinochinjwa mubato ravo sezvo pasina chine basa chakabuda mumutongo waNezuro. Vachiti hurumende inofanirwa kuisa pfungwa dzayo pakurwisana necoronavirus.
Isu kuno se North America province hatitombooni kuti pane chichachinja pamaitiro atanga tichiita zvinhu. Se North America province hatisi kumbotya, hatisi kumbovhunduka and hapana kana chiri kutitemesa musoro nekuti tinoziva isusu kuti utungamiriri hweMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa hwakagadziriswa hukakwenenzverwa kugweru kuno vanduko kwakaiswa vachamisa nemamwe vatungamiriri vese saka ivavo ndo vatungamiriri vedu ndo vatinoramba tichiteedzera izvi zvataurwa nhasi izvi kana kutofunga nezvazvo hatisi kufunga nezvazvo saka kuno kunoti America hakuna chiri kuchinja
Vamwe vebato reMDCT vari kuti sezvo dare redzimhosva ratonga rapa mutongo waro ava vese vakanga vaenda kuna vachamisa anga vachidzoka dzokai mese kubato MDCT iri kutungamirwa naamai Tokozani Kupe
chinoda kunyatsoti chitsanangurwe ipapa kuti mutemo waiswa uyu waisirwa MDCT isu seMDC takaenda kumaelection tiri under MDC Alliance tikaenda kucongress yedu yatakaita kugweru iri MDC Alliance avo maikupe vakaenda kumaelection vaine MDCT yavo yavanga vaitawo congress vakanzi ndiye mukuru weMDCT zvino ipo zvinezvi takushamisikazve vava kutaura kuti ivo vaacting president weMDCT asi vakaenda kumaelections vachizviti ivo ndivo president weMDCT hamuonowo kana neni kuti pane mhosva ipapa saka isu sevanhu veMDC ndokuramba tichitaura kuti takamira patakamira takamira patanga takamira patakaenda kucongress vanelson chamisa vanoramba vari mutungamiriri wedu avo vari kuita nhambe dzavavo regai vaita havo chimwe chandoda kuti ndingotsanangurira vana vezimbabwe vakateerera kuti vanyatsoona zviri kuitika munyika medu kuti isusu shondo rakapera kwakava taurwa kunzi hakusisina macourt cases achaitwa kumacourt edu ezimbabwe unless ari maagent applications saka apa nyaya iyi yatongwa sei chazove agent panyaya iyi chii ndokwaunoona kuti kune ruoko rumwe ruriko kuseruko rwekuti iko zvino taifanirwa kunge tiri nyika yese takapatana tichirwisa nyaya yecoronavirus tichiona kuti vanhu vedu vachavharira mudzimba ava vaona chikafu here asi taakuona kuti pane magonhi aakuvhurwa kuti muMDC Alliance muite mhirizhonga vana vezimbabwe vakanganwe zviri kuitika zvecoronavirus vakanganwe mhosho dziri kukanganiswa nevanhu vehurumende kuda kubatwa kumeso kuda kutivhiringidza kuti tisatarise izvozvo tisatarise mhosho idzodzo asi ndinoda kukurudzira vana vezimbabwe ndichivati ngatirambei takatarisa dambudziko redu recoronavirus
Sachigaro weMDC North America yebato rinotungamirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vari parunare neStudio 7 tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi Dare reconstitutional court rinonzi ratonga kuti constitutional amendment number 1 ya 2017 haisi pamutemo chinangwa checonstitutional amendment number 1 ya 2017 ndechekupinduza masaruziro kana kudomwa kwa majaji kana kuti chief justice mutevezeri wake pamwe chete nemukuru wedare repamusoro re high court nekupa masimba mutungamiri wenyika kuti adome vanhu ava achibatsirwa ne judicial services committee. Mudaily News, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti mapurisa nemauto ari kurumbidza zvikuru vanhu vemuZimbabwe, vachiti vari kuratidza kunzwisisa nokuteerera kukuru sezvo vazhinji vachigara muZimba sezvavakataurirwa nehurumende kuti vaite. Mukronika mune nyaya inoti vanhu gumi nevashanu vari zvizvarwa zvekuEthiopia vakachengetedzwa vari vega kugwanda pakamirwa ongororo yekuona kana vaine COVID-19. Vanhu ava vanonzi vari munyika zvisiri pamutemo vari munzira kuenda kuSouth Africa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masera seva shamararo we Studio 7 ini ndinoitwa Siyabonga Kaive Chuma ndiri mu Eastern Cape in South Africa. Nda farira mashoko awa energy mutodi awari kutaura ne Studio 7 kuratidza kuti pane matano ari kutorwa kuti wachange varumwa nenzara mumasondo matatu ari kutevera e lockdown aya wachabatsirwa. Asi ndisinawo chivimbo chakaperera zvingade kusiya mubvunzo wekuti imi vashamarari weStudio 7 mungadaro pamwe muine tsanangudzo dzakaperera pamusoro pezvinhu izvozvo. Mubvunzo ndeunoti iyo hurumende pachezvayo sezvo avo vari mutauriri mutedzero wemutauriri wehurumende havana kutiudzawo kuti hurumende yakaisa mari yakawanda zvakadini mukuedza kuasista ava vachanga vachikumwa nenzara mumasondo matatu ari kuteera. Chikonzero ndichocho chinoti uzhinji hwemuZimbabwe huri kushanda mabasa emaoko zvinokonzera kuti wakatadza kuenda kumabasa sawe nekurumwa nenzara wagere mudzimba dzavo kuti wabude mudzimba wakwanise kundotsvaka zvinovabatsira. Mapurisa nemauto vanenge variko kunze taona vamwe vachidaidzira kuti dzokerai kudzimba kwenyu musade kuudzwa kudzokera kudzimba kwenyu. Saka izvozvo rinozosara riri dambudziko kumunhu anenge arumwa nenzara and kana achinge aendawo kune makansela kana kuti kuma MP kana kansela kana pasinawo homwezve inobva kuhurumende yakamirirana nekurumwa kwenzara kwevagari. Andioni sekunge kuti MP ane simba rekuti angatore munhu kumunza kumba kwake kana kumubatsira nekuti naye mushandiwo akangofanana naye washandi wasina chavanenge wanacho pamasondo matatu aya. Saka kuona kwangu kana kuti mubvunzo wangu ndewekuti wamutodi dai wengo wadzikawo zvishoma nenyaya yavo yekuti ndeipi nzira yekugadzirira kuti wasanganidza nepakati newawa wachange wachirumwa nenzara. Zviri pachena kuti wari kubuda mudzimba dzavo havasi kubuda nekuda asi wari kubuda nekuda kwenzara.
Maradio vashamari vesudo zeve hai tinotenderani naudza munotipa hai tirikuchema necherori chabata nyika iyi chirori chekorona ichi hai tabatikana tese ichatikanganisira kurarama iko takagara titongoraramawo zvinorwadza chabva chawenzera maronda tizititangira papi tese karamba chinodata dzigare mudzimba zvishuwa 21 days yagara kuti zvakaoma zvakadaro chengo zvingatogara asi tino vakawanda vanorama nekutengesa chikwadi zvamunoziva kuti vakawanda muzimba vanorama nekutengesa nekubuda kunze kwenyika vachidzoka mabhodha akavhara. Saka dai hurumende yedu yangokwanisawo kuita semaita varingotaura kuti ari kuitwa kuno kusouth ikuti vanotambura vanovamita hafuwe. Saka dai Zimbabwe sezvo yai chirwere chataudaidzirwa kuna January ndobasa renyika international disaster they were supposed to meet people halfway wapo ma 5kg vanhu vachivapowo nezvimafutawo vanhu vonda vonzi kwaendamo zvakaromba zvimweuotsvaka uvika. Saka semutsii hurumende inoziva mamiriro ezimbabwe saka handizivi kuti vati vanhu vazvivharire mumba chishuwo chirwere chirikuona kunana Italy chiri kuuraya pati ushu wao namu yanga chito wanawa ito chani namu kutara mzimbabu mupeza mwenze vishifari mwotumi ya mamaiti zanu wachinda kwa nambu za mbiki wachinu huta wachinda kupi kupi vishifari futi mpasala yei kucha kudumbu ni kumisana shuma government was supposed to meet people halfway hajina baza utumunanu shanda urari rich mwese fana mungu tisizi nika yangu batira wa ma first kg everyone apija mungu faruti zifari wa mba mamuni rao
pamusure makuru kutaisa anore mejezo studio 7 nukubataisa kanaka triku nukumiri kwa makumba kumutinda zikuru ni mazini mashuku hati mwanzu wapu nukupakurira asijetu nukuru zendeki kuti ewa nunga wakari mzimbani kuna utakatufari kwa zinwadi pamoja chingari jusika chirureji jina kuti echa para tu mwanzu wangu antinao
Abana masoja kari pamtari hapo ni mapulisa wa penetonga angawa uye wambu varo kambanino wanoambu liwono na umori chao watimbu gara ni umori chao Tunga zuni usakana kanga kapana anoda kukwara Yo wakuruwa kiri kawo mzimba chao
Dino kukwazisa ya manesha umwari Kumati osi ya kasia na siya Dinooti mukai ni vanurwara porai mwari dai vapindira mwari udai vatirwira dai mwari vagonera denda ratadai kutarisana na corona virus izvi zvinoreva kutonga kwamwari izvi zvinoreva basa rose tinoisa mukati meruoko rwake mambo Jesu agone kupindira atirwire emene nekuti ndiani simba rinosunungura ndiye anogona zviro kwazvo Atina uchenjiri nukuti kwa zaka vati zila siyo mwari jia nozima. Sangati mwuzisa mwukatimiru ukuru kwa mwari, mwari vati basiri, mwari vati gonele zuru pasu. Tikulufarisa mwuriye Zimbabwe, tikulufarisa mativi osi ya kasiya na siyala. Tikulufarisa imistara mambu jesu.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mukuru wenhengo dzebato riri kutonga remaRepublicans muSenate yeAmerica vaMitch McConnell vabudisa mashoko ekupomera mhosva bato rinopikisa reDemocratic Party vachiti kuedza kupomera mutungamiri wenyika vaDonald Trump mhosva kana kuti impeachment gore rino richitanga ndiko kwakakonzera kuti hurumende itadze kuita basa zvakakwana mukumisa kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 vaMcConnell vati chirwere ichi chakatanga apo bato ravo pamwe chete nehurumende vakange vari mubishi nenyaya yokupomerwa mhosva kwavaTrump China yakazivisa nezvekushaya kwemunhu wekutanga necoronavirus musi wa11 ndira vaTrump vasati vatanga kutongwa mudare reSenate mafumo nekambo kake vanhu vatema sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dare redzimosva rinopa hurumende nekanzuro yeHarare mazuva maviri ekuti vawanise vagari mvura yakachena hurumende inoisa parutivi mari inoita mamiriyoni mazana matanhatu yemadhora yekubatsira mhuri dzinotambura tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muwashington dc ndichiti mosvera zvakanaka
soku izika disenda bako.